DC. Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 18 ndira 2022. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vamako haruzivishe vanoti vanokasha madzwa kuti upenyu kunze kwejeri rwakafanana nehwemujeri mavakange vari. Vanhu gumi nemumwe vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Vanhu vaviri vanoti vainge vashungurudzwa nemapurisa kukwekwe vanowanikwa vasina mhosva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Komiti yepamusoro muboka revechidiki muMDC Alliance vamakomborero haruzivishe vanoti nguva yavakagara mujeri yakavadzidzisa zvinhu zvizhinji uye yakavasimbaradza mukurwira kwavo kodzero dzevanhu uye kurwisa uori munyika. Vachitaura neStudio 7 vaharuzivishe vati havatyi kupfigirwa mujeri zvakare nokuti upenyu hwevanhu vari panze hwakangofanana neupenyu hwevanhu vari mujeri mavakange vari kwemwedzi iri padyo negumi nemiviri.
Vasanta isunungurwa pari zvino tichitaura chokwadi chaicho zvakangofanana. Kusunungurwa kwacho handina zvandiri kuona kuti ndinozvinasunungurwa.
Nemhaka yei?
Chikonzero chacho ndechekuti pekutanga ndinoimba kumakaona chero zuva ndakabuda kuti ndakachingamidzwa nemapurisa eriot vane marori anokwana matatu. Icho chekutanga chii chakanadza kuti no ndikubuda ngu mutirongo diki asi ndichisina mutirongo hombe. Chechipiri ndechekuti mukareza chero svika yapera kusvika nanhasi zuva nezuva kana ndisingaendi kumatare nenyaya yemhosva dzandiri kuomeserwa then ndinenge ndichinda futi kunoripota kumapurisa kuno mamwemapurisa kunzviratidza kuti ndichipona nyaya yacho kazuva nezuva. Kutambura kuri kuita vanhu kutambura kwandiri kuita kunyange neni nekuoma kwakaita zvinhu kwakaita upenyu hwangu vamwe mutengo toona chaisaroi kuamerica asakwanisa kutenga chinhu zvinhu zvaoma. So kusununguko handina zvandiri kuona kuti huri papi. Even tikabvako kune zvekuti mararamiro tisati taura izvinhu zvekunetsa kwaingoita zvinhu zvisiri basic zvakakosha munyika. Tikaenda chaizvo chekukodzero dzevanhu hapana padzati dzawanikwa. So tingori mutirongo nekuti tikatarisa kusawana kodzero tiri kuvanhu vari mutirongo chekuti vanyorosewo kufota vavhoti. Zvinhu zviri kuwanikwa chiro kune vari kunze kune vakutadza kunyorosa kufuira kuti havana zvitupa ndezvimwe zvezvinhu zvinoratidza kuti isusu kuti inini ndakabuda mujere diki ndichipinda mujere hombe. Zvinhu zvinoratidza kuti ndinogona kunge ndakaona rusununguko asi rusununguko rwacho handina kuruwana.
Imini sava haruzivishe chii chamunofunga kuita pamusoro pezvose zvamuri kuona zvamunoti hazvina kumira zvakanaka?
Zviripo mukoma ndezvekuti inini semunhu angari mutirongo kwemazuva anosvika ivo 322 ndine kufunga kwandaiitawo zuva nesu ndiri munhu akati wochenjerei ndiri munhu anondifungeiwo ndine kufunga kwandaiita zuva nesu ndine zvakawandawo mazano anengati ndaikasvuwa kuti zuva nerimwe nerimwe tinenge ndine zano randiri kufunga rekuti orit pamadambudziko atinawo aya matambudziko atinawo tinokunda sei dambudziko guri ratinaro iri toribvisa sei kuti vanhu vane ufaro muri kunzwisisa. Saka mazuva 320 ndine mazano 322 and but ekutanga teita rimwe pazuva rimwe pakufa. Rekutanga nderekuti ndiri kukurudzira vanhu nyanyanya yechidiki kuti ngasinyorosei kunovhota ndo zvandiri kunyanya kukurudzira. Tinyorosa kunovhota waichikurudzira kuti ngasinyorosei kunovhota zvinhu zvisinganetsi zvinhu zvekuti hazvidi kusungiwa kanyanya ikodzero dzedu.
Imwe nyaya yandinoziva inokunetsai ndeyezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Chii chamungada kutiudza pamusoro penyaya iyi?
Vanhu ava vane muZimbabwe vari kunonzi kudiaspora tikati asalamu dar kama million I matanatu sawa shisimba ushirimne tinunika kuna na South Africa kuna na England kuna na America kuna na Australia kuna na Zambia kunika zaka wanda wanda tirikundekosi saka wana wana kwa zirutu kutuwa kutu inda asu zulosha misira chumi Mozambique kwa yopani itasaru zutai tunauna mna Mzimbabwe wana wachita mtete shirawa shu Mozambique tuliki fuota
chikatari sanzira ya mafamba ni kugariswa kwenye mjeri ne mamwe matambudziko amasangana nawo munofunga kuti varuzivishe vacharega here kutaura vachirwira kodzero dzevanhu nekuvhisana neuorese zvavagara vachiita
inini mukoma ndikudze chokwadi uye zvinhuwezi kukateerera kurwisa kurwira kwandaiita kurwira kwandaiita kodzero dzevanhu ndisandapira mujeri paipai hapana zvindaiita kana ndakapinda mujeri ndingatoti ipapatidzo ndakawana mukana kwemwedzi inodarika gumi ndakagara mwedzi gumi nemazuva gumi nemakumi maviri nemaviri kwakatondisimbisa kwakatoti ndinyatsoona kuti zvandaiita inini ndaitoita zvokutamba ndisati ndapinda mutirongo endi chiunyaa kundi kuita kuti kundipa ushingi zvinova ndipa ukasa hwokuti ndinyatsokubira kodzero dzevanhu ndechekuti zvandakasangana nazvo pfupfu yandakasangana nayo kutambura kwandakasangana nako marwadzo andakasangana nako haafaniri hazvifi zvakakodzera hazvifani kukodzera kuti azosanganikwawo nawo nezvimwe zvisava zvinonyika zvinhu zvisakakodzera uye ndikaita zvokumira ndikasarama nechirwisi mukoma dambudziko iri rinogona kuzodzokerawo chirwere nepandiri saka ndofanirwa kuti ndichorwisa ndichowedzera nekutira dambudziko risazondiwira svike risazondiwira futi uye risawira futi zvimwewo zvisava zvezimbabwe
vaaruzivishe hamutyi here kusungwa kana kudzorerwa mujeri zvekare
kutya handityi mune vanhu vakawanda vaakutogara vachirarama vachitobuda majeri achitopera ini ndakatopinda ndikatobudamo saka kana ndakambopindamo ndikabudamo chero zvikanzi ndinotya mukoma nhamo iri kutambwa nevana vezimbabwe pano panze yakakura kudarika kuku kutambura kwandandiri mutirongo
vange vari nhengo yekomiti yepamusoro muboka revechidiki muMDC Alliance vamakomborero aruzivishe vari parunhare kuHarare nestudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nemumwe 11 vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana matatu ane makumi masere nevaviri 382 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana maviri ane makumi mashanu nevasere 5258 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvitanhatu zvine mazana mana ane makumi matanhatu 226,460 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana maviri nezvipfumbamwe zvine mazana manomwe ane makumi maviri nevana 4,209,724 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri nemakumi matatu nezvitanhatu nemakumi masere nevatatu 3,236,083 ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi maviri nezvisere zvine mazana manomwe nemakumi mana 28,740 Mutongi wedare Ramajestic kukwekwe akawana vamwe vanhu vaviri vanoti vainge vashungurudzwa nemapurisa kukwekwe kuMidlands vasina mhosva vaDion Jane Craig nemumwe wevaviri ava vanoti vakapfurwa nepfuti nemapurisa pagumbo vakaendeswa kuchipatara kukwekwe General Hospital umwe wavo akatiwo akarohwa nemapurisa muviri wose. Mapurisa anonzi aivapomera mhosva yekuvanza kwainge kuine mumwe mbavha yavakange vachitsvaga, asi mutongi akati zvapupu zvehurumende hazvina kuuya neumbowo hwekuti vaviri ava vainge vapara mhosva. Vaviri ava vaimiririrwa nemagweta esangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights, vanoti Muzvare Nosimilo Chinaiwa navaJabulan Muhlanga. Mukuzeya nyaya iyi, tabata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mufunda.
Yangairi nyaya ya Dion Craig na Menard Moyo ndovaipomerwa mhosva yekuchirungu yekunzi vakanzi vakaita defeating or obstructing the course of justice, kana kuti vaikatadzisa mapurisa kuita basa ravo, kana kuti kutadzisa kuti justice iitwe. Vakapomerwa mhosva yekunzi vakadzividza kana vakatema mapurisa nematombo kukwekwe Midlands Province. Ndoko ari kupomerwa mhosva yekunzi ndokwavo zvavakaita mhosva yavo muna January 2021.
Vainzi vakaita sei chaizvo?
Vachinzi vakakandira mapurisa matombo kuvadzividza kusunga mukomana ainzi Maxwell Moyo pamba pavanga vasvika mapurisa ari. Saka vakazosungwa kana vakazorohwa vakarohwa zvakanyanyisa nemapurisa ivava, vakazopedzisira vatovenda kuchipatara kukwekwe General Hospital kwavakazorapwa. Vakanosiyiwa nemapurisa mapurisa vachitora Maxwell Moyo aipomerwa mhosva yekuba. Vasiyiwa kudaro vanhu veruzhinji ndo vakazotobatsira vanhu vaviri ivavava, Craig iyoyu mudzimai uyu Menard murume ndo vakazotobatsirwa kuenda kuchipatara kunorapwa. Vazorapwa kunze vapedza kurapwa ndo pakazoiswa macharge nemapurisa ekunzi vakada kukonzeresa kana kudzividzwa kufambisa zvakanaka kwenyaya yauyu Maxwell Moyo. So, vakazomira pamberi pedare kubva tsvayo yakazotanga muna October vakamirirwa naSisino Smilo Chanaiwa namukoma Jabulani Muhlanga weZimbabwe Lawyers for Human Rights, vanowano bapa rafa reZimbabwe Lawyers for Human Rights kuMidlands nekumatebelwend provinces.
Meja Street vakati kudii chaizvo?
Meja Street vakati zvatotaurwa mudare hazvipindirani nemhosva iri kupomerwa vanhu avanhu vanga vakatova mavictim ekutorohwa ekutokuvara, saka vakanzi havana mhosva. Tisikufara nemutongo uyu kuti mavictims kana kuti vanhu vanenge vari vanotowanikwa vari mavictims police brutality kana kuti ekurohwa kwemapurisa kukanganiswa kodzero dzavo vari kungowanikwa pamberi pematare edu edzimhosva vasina mhosva vachinzi havana mhosva.
Pane hurongwa here hwekuendesa mapurisa aya kumatare kuti vakachenerwa nedare ava varipwe?
Pari zvino ndinodavira kuti zvinhu zvaitika svondo rapfuura izvi nemusvechitatu, asi pari zvino ndinodavira kuti svondo rino kana rinoteverai kana kuti kana anoteverayo magweta edu anenge achizotaura nevagari vekukwekwe neumwe wako vanogara mugweru kuti wanzwe kuti nyaya iyi inofambiswa sei. Zvongu zvinhu zvatinodavira kuti kuZimbabwe Lawyers for Human Rights kana zvaitika zvakadai kune yatinoti programu yatinoti anti-impunity, yatinoti vanhu ava vanokanganisira vanhu kodzera vanofanira kungosiya vakadaro.
Vanofanira kuitwa sei?
Vanofanirwa kuitwa held to account for their omissions or commissions. Nzvimbo inoi macommissions avakaita ekuti vakasurova vanhu vakakuvadza vanhu vakachizovapa mhosva and mhosva iyi yaraswa nedare. Saka kazhinji kacho kune yatinoti anti-impunity muchirungu, yekuti ngatidzidzisane kuti izvi hazviitwi, ngatichere gomba titi puu koko, hazviitwi. Mutemo wakamira zvakadai muZimbabwe, hamukanganisire muchori kodzero dzevanhu. Saka tinotarisira kuti vagari vavo vane maoptions kana kuti vane maoptions ekupesuwa option iyoyo yekutora matanho yekuti kodzero dzavo dzakakanganiswa dzinofanira kugadziswa nenzira yakati. Kazhinji magweta edu eZimbabwe Lawyers for Human Rights abatsira kusuwa kana kuti kodzero dzavo dzivo dzigadziriswe nenyaya dzekutora nyaya idzi kuendesa kumatare kuti zvamakatiitira izvi mapurisa makatikanganisira.
Chimwe chinangwa chekuendesa mapurisa kumatare ndechei chaizvo vamafunde?
Tinoita izvo tichiitirawo kuti tidzidzisewo mapurisa kuti nevamwe vakadaro ma-state actors including ama non-state actors kuti aiwo musaite zvinhu zvisiri pamutemo, ngatiite zvinhu zviri pamutemo. Hakusi kuti vanhu vanokara mari sereka vanonge vakanganisirwa, kwete. Asi tinoona kuti chikuda kuzama kueducate nekudzidzisa kuti aiwa kuzira zingo cho wipa mangodi ya hini kungweta wanawe Zimbabwe mbuzwa mangoda kungweta wa angoda mnangoda mko kika mnangoda mko daiso satunda wira kuti this will be a lesson kuma law enforcement agents hili kuti ayo remeke zai kuzira zizwa harwa Zimbabwe
mutauriri wesanga no remagwetare Zimbabwe Lawyers for Human Rights kana kuti ZLHR wakumbira ya mafunda wange wariparu nare muarare na Blessing Zulu we Studio 7. Sangano re Zimbabwe Electoral Commission rotarizwa kuva nemakomishina matsva matanhatu zvichitevera kupera kwetemu yemamwe makomishina muna chikunguru. Godwin Mangulda anotipa nyaya inotevera.
Uchiziviso chai kunere ruzhinji, komiti inoona nezvekufambiswa kwebasa muparamende yeStanding Rules and Orders iri kukoka veruzhinji kuti vadome vanhu vavanoda kuti vapinde muzek kuti vatore zvigaro zvenhengo nhanhatu dzekomisheni idzo dziri kusiya basa musi wa 6 chikunguru apo panopera nguva yadzo yekuve nhengo dzebhodhi rekomisheni. Komiti inoti panodiwa vakadzi vana nevarume vaviri kuti vatore zvigaro izvi. Komiti inoti veruzhinji vanofanira kudoma vanhu vane chiremerera pamwe nehunyanzvi munyaya dzekufambiswa kwesarudzo. Vanhu vanobvumiswa kudoma vanhu vavanoda kuti vapinde muzek kusvika musi wa 18 kukadzi, uye komiti inozoita bvunzo dzekuona kuti vanenge vadomwa vanokodzera here kana kuti kwete. Komiti iyi inozoendesa mazita evanenge vakunda kumutungamiri wenyika uyo anotambira mazita aya kana kuaramba. Nyanzvi munyaya dzesarudzo vachishanda nesangano reElections Resource Center vaSolomon Bobos vunhu vati zvakakosha kuti pave nenhengo itsva dzekomisheni iyi, asi vati vanhu vanodomwa ava vanofanira kunge vakazvimirira kuitira kuti nyika ikwanise kuita sarudzo dzakachena.
Chatinozotsinira pakunge vagadzwa makomishina aya ndiye kuti ngavachigadzirisa kuona kuti basa ravanoita ivo ravandudzwa kureva nyaya dzatingadzi maelectoral reforms kana kuramba vachigadzirisa administration yemaelection vachigadzirisa mitemo inotarisa nyaya dzesarudzo vachiadvisa government. Saka tinotarisira zvekare nenyaya yekuti tine chatirikutarisa chatingati kushanda baboka reZimbabwe Electoral Commission rakazvimirira roga yatingati independence yezeki inobva zvekare kuvanhu ivavo vanenge vachizoappointwa semacommissioners. Saka kuroti pachaitwa mainterview avo zvekare vanhu ivavo vanofanira kunge vari vanhu vanozvimirira vega vano vasingasapoti zvematongerwo enyika kuti vasingamiri neboka kana nevatungamiri vezvematongerwo enyika.
Sachigaro werimwe sangano rinoongorora sarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti kuvepo kwevanhu vatsva muzek kunogona kusandura maitirwo ebasa muzek.
Chokutanga nguva nonguva pakaudzwa vanhu vanyowana vanotodaidza vaive kuti fresh blood, tinenge tichitotarisirawo zvakare kuti kuuya kwavo kunogona kuunzawo shanduko kumaitirwo ebasa anenge achiitwa nezek. Saka tinozvidavira uyewo tinotendera kuti zvinofanira kunge zvichiitwa zvichitevera bumbiro remutemo wenyika.
Vamakoni vatiwo zvakakosha kuti mutemo wemafambisirwo esarudzo ushandurwe kuitira kuti zeki ikwanise kushanda yakazvimirira.
Chinongodiwa kuti pange pane handikati mareforms maelectoral reforms anoita kuti makomisheni edu ashande zvakanaka anga ari independent uye achiita basa ravo zvichitevera zvido zvenyika kwete zvido zvehurumende inogona kubva mangwana kuchiuya imwe zvichingodaro.
Mapato anopikisa nemasangano anoshanda akazvimirira munyika anogaro chema chema achipomera zek mhosva yachiita basa rayo yakarerekera kuhurumende nebato riri kutonga. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa kuAfrica University Dr Wellington Kadzipa vaudza Studio 7 kuti zek haina chimiro chakanaka kune veruzhinji uye kusandura vanhu hakuna zvakunogadzirisa. Vanoti semaonero avo mutemo wesarudzo unofanira kusandurwa uye mutungamiri wenyika haafaniri kuve nechekuita nekusarudzwa kwenhengo dzezek.
Mutemo unoti vanenge vadomwa mukuru wenyika anozosarudza mukuru wacho ne monte ziri wacho unenge wa kuti chikora ko ziri dziwa ninge wasarudza iyo vanofana kungo parlamenti yosarudza vanhivawo yobva yasarudza kuti anokuru we mukuru wachina anotezera zvongopera muparlamenti kuti parlamenti kana ikazenge yakuita mazita acho kune mukuru wenyika zvoreva kuti yakuita kune rimwe bandiko rinotoona mamwe masimba
mutungamiri webato rinopikisa redemocratic party Dr. Urayai Zembe vaudza Studio 7 kuti ZEC inofanira kuumbwa patsva kuitira kuti veruzhinji nemapato ematongerwo enyika vavimbe nayo
Zimbabwe Electoral Commission ibazi rinoda kuumbwa patsva kuti rigokwanisa kuvamuridzi wepembe wesarudzo dzinoitika pajekerero mu2023
Atina kukwanisa kutaura nemutauri weZEC amai Letitia Kazembe kuti tizwe kuti ndivanani vari kusiya zvigaro zvavo muna Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Tombo tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Rinoti kurwisana kwatanga zvakare mubato rezanupf mushure mevanhu zana rine gumi nevapfumbamwe 119 vati vanoda kukwikwidza kuve nhengo dzeparamende ipo paine zvigaro makumi maviri nezvisere zvichakwikwidzirwa musarudzo dzemusi wa26 kurume izvi zvinonzi zvichakonzera kusawirirana pakati pavaemarson munangagwa nemutevedzeri wavo vaconstantino chiwenga Munyuzde makare, mukuru mutsva weZimbabwe Revenue Authority paBridge, vaKenneth Mungati, vanonzi vabisa vashandi vanopfuura mazana matatu kuvaendesa kune mamwe mapazi vachivapomera mhosva yekuita zveuori. Bato rinozviti Movement for Democratic Change Zimbabwe, MDC Zimbabwe, ranyura tsamba kuZimbabwe Electoral Commission richizivisa kuti hapana anobvumidzwa kushandisa zita rekuti MDC kunze kwaro. Gwaro iri rakasainwa navatulani Ndevele vanoti ndivo mutungamiri webato iri. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndiko kuStudio 7 ini ndoda kungotaura hangu na president wangu Chamisa kuti nyaya yezita chaiyoka hongu vanhu vanogona kurida ende togona kurida asi nedzimweni dzenguva chero dai pati yenyu ikatonzi Chamisa Party we can even join you chero dai mukaenda pasi pomuti tinokuteera ipapo chero mukaenda nomumvura nomumvura tiri tese izvo musatombodya kana kuvhunduka ngozi tine mipose pamunenge muri tinototi pindai achamisa nemaoko maviri zvezita zvekuti zita harisiro rinotonga pati harisiro rinotonga nyika isisu tinotongoda kuti chero dai zvikanzi chimuti pati ezilomwiri yenyu president Chamisa tinotoinda kuchimuti koko bhozi ndokwatiri kuda zvamonzora izvi hatine kana basa hatina kana basa naye kana kutombofunga kuti kunei isvoko zvezvaro riri kutongofamba riya
ndinopa kurudzire kuti kumunhu wese ari kundinzwa iko zvino taakuitarisana nemaelection 2023 inonzi politics munogona kuva nemamwe mafungiro ekuti tikazodai tozodai tozodai kunyange ukatumwa kunzi uraya munhu tokupa 100 years inoshanda here mukati meupenyu hwako yese 100 years kunyange ikashanda asi mudzinza maane ngozi saka ngatisatore politics topera kuponda ndoita setita se vachamisa vakapinda pachigaro muchaona vachamisa vakagara navo munangagwa bhozi vachamisa haasi munhu anoda mhirizhonga haasi munhu anodei uchazoona vakagara achitopuwa mamwe mazano kuti apo dai wadai 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 ndaiwondonga hangu apo asi apo dai wadai 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 isu sewatsigiri wavo ngatibatanei ngatibatane bhozi tese tingori maZimbabwe iwe kana uchisapota ZANUPF hapana munhu anokumanikidza ikodzero yako ini ndinosapota president Nelson Chamisa anova mutungamiri anoziva zvaanoita iwe unosapotawo munangagwa then toita se tobatana to kana kuri kugara pasitombo gara pasi vatsigitodzana se uchisupporta MDC se uchisupporta ZANU-PF kwete kupondana hapana chatinowana kupondana so chandikurudziro yangu ndeyekuti ngatiwe wanhu vanoziva zvavanoita kuti pachazopera ma election tichazosara tane ngozi kumadzinza edu isusu
Mangwana ni akanaka shamarari ya Studio 7 Zitarangu ndinozi mafira kureva Na uya nilu kutawura ngezayo Inyaye ma election ku Zimbabwe Kuti isusu zvago zvemu Zimbabwe Tikani kuite mavoti Obvious mavoti agara zinozi kuti anobirizirwa Ndangati imefungwa ya kuti hazviti here kuti isusu ma Zimbabwe Nitoregere kuvota Then to vote wange sadaki Nika yezese ziru msadaki zoti votera Pongo yore jesu kuzino mavote ya kuitwa ngei ku Zimbabwe Tule ti votere president ku Zimbabwe To votere wange ya anariku na South Africa Anariku Botswana, Mozambiki Kundopate nika zese ziru msadaki zoti votera Isusu unika awe na ye to tiziru ti wawina nge uyu nga atonge iye ye Endi duwa wala nge lecheri nge mavote ya kefuti Ndo maone le ndina shita Kwa zika vota muno ku Zimbabwe Tika vote ama vote achashaire mbukuti nge ZANU-PF Saka aziti kuti ZANU-PF hili enerike mazuma results ya jezo na ana honda kutu titariwa Ano namba andoli ahead Mnia kuti ano namba ishino kitizira Saka aziti ere mwone kwa wangu wangu kuti ti vote ere kwa unge njika jiri kita kati tendereza
Wama vasa tachida kukukure kitai Welshmen ngube na watangirai Awana kukona na nukutu Welshmen ngube wangapu wa prasi Wakakona na nukutu Welshmen ngube was leading a team Yaka ichida kupida ku senate Watangirai wachifunga kutino The same idea of the senate at that time was premature Nukutini kaenga ichikwata ichipoila Mugudona kwe ikono But it was not necessary for the country to have senate In the event ikono kutinika ili kuto uira pas ninya ikono So Welshmen Ngube and his team went on to contest Ma senatorial seats and they lost Because they didn't have the backing Yet the generality of the MTC supporters Saka mstari wa nima
Izo zange ziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7 isu atina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika Gati mboenda iku Cameroon chone kuti mitambo ye Africa Cup of Nations yaka mirasei. Pa mitambo yaka tamgane zuro, Burkina Faso 1, Ethiopia 1, Cameroon 1, Cape Verde 1. Mitambo icha tamgane asi chipiri yaka mirase izi. Malawi icha tamba ne Senegal, Zimbabwe icha tamba ne Guinea, Gabon icha sangana ne Morocco, Uye Ghana ichatamba ne Komoro. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakakurudzira kuti paramende yeAmerica ipase mabhiri ekodzero dzekuvota. Senate ya Amerika ino tarisuwa nasi kutanga kuita urukuro zebiri iri. Wa Biden wakati azina kukwana kungo cherechedza zuwa ra Martin Luther King Jr. Asi chinofanyi waku zipira mkupezi sabasa ra akatanga. Chichipa wanu mabasa nekuchengetedza kodzero dzekuvota zemunhu wese. Wa Biden ne hurumende yavo vakakurudzira bazi reparamende kana kuti Congress kuti ipase mabhiri maviri aya anoti Freedom to Vote Act nere John Lewis Voting Rights Advancement Act. Mabhiri maviri awa anoita kuti zvive nyore kuti vanhu vavote asi zvinotarisirwa kuti mabhiri maviri awa achatadza kuvoterwa mudare reSenate.
Vatiriri vestudio 7 vanotibata pa masaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vamako haruzivishe vanoti vanokasha mwadzwa kuti upenyu kunze kwejeri wakafanana nemujeri mavakange vari. Vanogumi nemumwe vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Vanhu vaviri vanoti vainge vashungurudzwa nemapurisa kukwekwe vanowanikwa vasina mhosva. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesuyu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvidzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC tichiti moswera zvakanaka.